Nero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reHarare dzobuda nekurudzira yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika anga ari pachigaro. Asi vanopikisa nevamwe muZANU-PF vanoshoropodza danho iri vachiti kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reHarare dzinonzi dzasimudza kurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro pachapera temu yavo yepiri muna 2028. Izvi zvinonzi zvakasungwa pamusangano weutungamiri weZANU-PF mudunhu reHarare uwo unonzi wakasangana nezuro wakabvumirana kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuburikidza nekuwedzera makore anogara mutungamiri wenyika pachigaro kubva pamashanu kuenda pamatanhatu kana kutorowedzera mutemu kana kutorowedzera temu kubva pamatemu maviri kuenda pamatemu matatu. Izvi zviri kuuya apo matunhu ose ari gumi emunyika akatsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo iwo pachavo vakati vachatevedzera bumbiro remitemo voenda kunozorora panopera temu yavo muna 2028. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veZANU-PF mudunhu reHarare vaGodwills Masimirembwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Harare province yatora danho iri nekuti iri kuda kuedza kana kukuchidzira kune mamwe province atore danho rakadai. Chavasiri kuziva ndechekuti izvi hazvingoitwa nebato, hazvisi zvebato riri kutonga, hazvisi zvedu veZANU-PF zvekuti mutungamiriri wenyika aramba achitonga, ndizvenyika yese. Saka zvinoitwa iya inonzi referendum. Kuda kugadzira mitemo inoshandura constitution, iabuse of constitution, hazvibvumirwi ende hazviitiki. Saka Harare province vane maonero avo ndomafungiro avo, asi chikuru chada kuti tinzwisise tisinganyarane mubato ngozi kuti bato rebudire tifanira kutaurana chokwadi. Bato redu dambudziko ratinaro ndekuti kune vazhinji vari muzvigaro zvavakapiwa nekuti vakaitirwa nyasha nemutungamiriri wenyika. Saka vanofunga kuti vakaramba vakamuchengeta ari mutungamiriri wenyika ndokutiwo mapozisheni avo aramba akachengetwa. But iko zvinezvi mutungamiriri wenyika akataura ega akati, aiwa ini handisi kugarapo kupfuura mazuva atakabvumirana ari pabumbiro remutemo. Saka hazvisi kuzoshanduka izvozvo, uyezve marongero kana kuti matauriro akaitwa nezuro nevanhu vemuHarare province hazvireve kuti ndozviri kuteedzerwa.
Asika muri kuti vaMnangagwa vakati vachateera bumbiro remitemo, ndo zvimwe chetezvo kana ravandudzwa vacharamba vachingoriteera nokuti rinenge ravandudzwa kuti varambe vari mumasimba.
Rikavandudzika pane zviri pamutemo, vaMnangagwa havakwanisi kuramba vari mutungamiriri nekuti bumbiro remutemo rinorambidza mutungamiriri aripo iko zvino kuramba aripo kana bumbiro richinge rashandurwa. Saka izvozvo kana zvinge zvazoitika zvinenge zvazoita kune anozotevera vaMnangagwa vaenda.
Asi hazviti here kuti rivandudzwe futi iyo section iyo kana chikamu chinoti mutungamiriri wenyika aripo haakwanisi kunge achiwana mabenefits kubva mukuvandudzwa kwebumbiro, havakwanisi here zvakare kupa vandudza ipapo?
Section iyo inongovandudzika chete nereferendum, haivandudzike nekumwe kwese. Wezvati handitinzwise kuti zvinenge zvataurwa nebato kumusangano wavo hazvireve kuti ndozvichateedzerwa. Bato harina simba.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group Dr. Urayai Zembe avanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi.
Zvinongova pachena kuti bumbiro iri riripo iri harina kubva kuvanhu. Dosaka vachitamba nhodo naro. Kumbiro ravanhu rinofanirwa kuti riise zviga zvokuti zvinyorwa zvinenge zvichitoma kuti munhu ungagara zvakadini ari mutungamiri. Rinofanira kuisa zviga zvokuti haringochirwi manga manga madivo sezvari kungoitwa iko zvino izvi. Saka chandoreva ndechokuti vanhu vezimbabwe vangoona kuti hai bumbiro riripo harina kubva kwavari. Bumbiro riripo rakabva kuzanu p f kuna vamugabe ndo vakaisa zviga izvozvo vachinyembera kuti zvabva kuvanhu.
Zvingazoita here kuti pavandudzwe bumbiro ivo vakataura kuti vari kuenda kunozorora?
Ku anenge avazivire asi kunogona kunge kuri kungovetsa vanhu. Nokuti bumbiro iri iro ravo iri rinoti kuti richinjwe zvinenge zvada kuti zivo iyoyo kana kuti pfungwa iyoyo iinde kuvanhu kureferendum. Yozotizve kana zvikachinjwa zvirimo hazvifaniri kuti zviyambuse munhu agara arimo muhofisi macho. Ivo vanogona kuita mukiribidi sezvandataura paya paya. Hakuna zvisungo chaizvo chaizvo zvakabva kuvanhu zviri mubumbiro iri.
Asi mose vatungamiri vemapato anopikisa, mune matanho hamungatorawo here kana danho iri rakanga rabudirira kuitwa?
Matanho atinotora aripo. Ndosaka iko zvino tiri mukubvunza vanhu nguva yoga yoga tiri mudare renational democratic working group ndorokubvunza vanhu. Mimwe mibvunzo ichatobuda ndiyoyo yakanangana nebumbiro guru riripo iri kuti rakabva kupindira vanhu here tonzwa kubva kuvanhu. Nokuti matanho okuzotora kuti tingadini anenge achitobva kuvanhu. Nokuti kana chinhu chabva kuvanhu chinenge chaiswa zviga kwete zviripo izvi.
Vanga vari nhengo yesangano renational democratic working group Dr. Urayai Zembe vanotungamira bato rinopikisa redemocratic party vari parunare muHarare nestudio 7. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Justice Priscilla Chigumba vanonzi vakakurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act wowandudzwa senzira yekudzivirira matambudziko avanoti akasanganikwa nawo musarudzo dzegore rapera. Bepanhau reThe Chronicle rinoti Justice Chigumba vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nebazi rezvemitemo pamwe nekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu vakaitwa kubulawa iyo svondo rapera. Justice Chigumba vanonzi vakasimbisa kukosha kwekuti pave nekuwandudzwa kweElectoral Act vachiti kana kunyoreswa kwemapato ezvematongerwo enyika kwakasabudirira panofanirwa kuve nenguva inofanirwa kutarwa yekuti vanenge vachida kupikisa kunyoresa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo inge ichiwedzerwa. Vanoti izvi zvinodzivirira dambudziko ravanoti rakaonekwa musarudzo dzadarika rakanetsa kusvika muzuva resarudzo vamwe vachiri kuenda kumatara aibata nyaya dzesarudzo kana kuti maelectoral courts. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri weGutu South vapupuraito Garepi avo vataura vakazvimirira.
Inivo zvangu ndakazvimirira ndinoona sokuti chinhu chese chaunenge wakanyorisa pamutemo chiri chako unenge uine simba nacho kudarika chinhu chisina kunyoreswa. I think ndingangotsanangura ndichiti imba yausina matitle deeds imba isina shuwa kuti mangwana inomuka ichinzi ndeya John iwe yanga iri yako. Saka kana uchida kuti imba irambe iri yako zvakakosha kuti unge wakainyoresa. Handioni vanohla kunyoresa kana chinhu chavo chiri chechokwadi uye chiine vatsigiri vaunenge uchiti ndo vako kuti uchiinyorese chakagweipa chii. Indaifunga kuti any political party inofanira kunge ichizikamwa pamutemo because taneta vone zvima political party mangwana chimwe chamuka mangwana nechimwe chamuka vamwe vorwa voti ndechangu umwe achiti ndechangu.
Zvine zvazvinokanganisawo here munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Kana zvisiri pamutemo zvinogudhurira nyika. Nyika yopinda mumadambudziko akawanda muchida kusetla maproblems namadisputes nekuti chinhu ichi hachina constitution mumwe musi hachina pakanyorwa kuti ndechani vanochitungamirira ndivanani vanogadzira sei kuti unotungamirira ndiani panguva yakati. So it is very good kuti mapolitical party in my view ave ari registered. Mabyelections anomuka hobo nokuti hakuna unonyatsozikamwa kuti unochitungamirira ndiani. Saka kunyoresa ndoni chakaipa.
Tirikunzwa vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvizvi zvamungataurawo pakurudziro iyoyo.
Of course, se parliament nokuitwa kumutemo wenyika. Zvino zvongo debate kana maparliamentarians, zvo debate kana mapolitical parties, hoona kukosha kwazvo. Then proper registration and requirements zvenge zviripo. Asi in my view, kana chinhu chiri chako chakaregistwa muzita rako une confidence nacho. Chisina kuregistwa unotambura nacho nokuti mwene umwe unomugana pasaidi achiti ndechake.
Vanga vari vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi vari parunare nestudio 7. Tabatawo mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri weChipinge South vaClifford Hlachiwayo kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi.
Vari kurova pasipo. Vana veZimbabwe vanoda kushanduka kwenyika, vanoda kushandwa kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo. Tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kunovhota, tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokapena sei, nyaya dzezvemasaisai, kupfuriswa kwemashoko, nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections, nyaya yemasoja, mauto, mauniform forces kuti variparticipata sei, nyaya yekuchisidzirana, nyaya yekunyemana zvekudya, nguva yesarudzo. Zvinhu zvakawanda zviri kutarisa kuti zvinge zvichishandurwa nyaya diaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo.
Tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvizvi zvamungataurawo pakurudziro iyoyo.
Fomu hombe inodiwa navana veZimbabwe kubviswa kweiyoyo inonzi zeki, nekuti chinhu chatouraya maelections kana tiri kuuraya kufambiswa kwevana vezvinhu muZimbabwe. Iyoro vana Chigumba nevamwe vavo vekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka. Ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana veZimbabwe kuti ndo iri pavatanga yaitika. Vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo dzemuZimbabwe. Toziva kuti aiwa vhote mwana weZimbabwe yakarwirwa kuhondo, one vote one man ishande. Panonga panoda vanhu vane hunhu, vanhu vane chido neZimbabwe, vanhu vane chido nevana veZimbabwe nekusarudza kwavo. Vana Chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo yekuremekedza zvido zvevanhu, rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana weZimbabwe kuti Zimbabwe iende mberi.
Asika, tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa, kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira.
Dambudziko ndivo vana Chigumba ka, ndivo vanocreata zvese izvozvo, nekuti vana Chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipata maelections. Saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanocreata mapati izvozvo. Dambudziko rekaitikarechei mapati harina kubva kumapolitical party kuti rakabva kuZANUPF.
Vanga vari mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri weChipinge South vaClifford Hlachiwayo vari parunare kwakare kuChipinge South neStudio 7. Musika wekushambadza zvirimwa pamwe nezvikwanisiro zvekurimisa weZimbabwe Agricultural Show wavhurwa nhasi muHarare, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzichikurudzira varimi kuti vaende neuwandu hwavo kushoo iyi kuitira kuti vawane mukana wekudzidza zvakawanda. Shoo iyi iri kuitirwa kunhandare Exhibition Park muHarare uye inotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika yeMozambique vaPhilippe Nyusi. Musika uyu unozovharwa nemusi weMugovera nyamavhuvhu 31. Dingindira regore rino rinobata kuvandudzwa kwebudiriro nemabhizimusi, unyanzvi hunounza shanduko uye kuchengetedza ramangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSidco Zimbabwe, amai Wendy Madzura, kuti tinzwewo maonero avo.
Makadi varimi, zvokwadi zvomene, nguva iya yasvika zvakare yeZimbabwe Agricultural Show yekuti varimi vauye vachibva kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Mufunge gore rino tine mufaro wakasarudzika kuziva kuti varimi vari kubva kwakasiyana siyana vawanda zvokusvika kana kudarikidza 350 vaisa zvirimwa zvavo mushow stand kana kuti muproduce hall umo mavanenge vachiratidza unyanzvi hwavo.
Nemamiriro anga akaita mwaka uno nenzara, varimi vari kubuda kubuda here vachiratidzira zvakati tsvikiti.
Mwaka wanga wakaipa, mwaka wanga une drought. Asi tinoona isu kuti varimi vedu vamwe vakashingirira vachibvawo kwakasiyana siyana. Vakaita nzira dzakasiyana siyana dzekuriritira mbesa dzavo, vasvika pakuunza mbesa dzavo kuzoratidza vamwe kuti aiwa zvinogoneka. Saka tinozvitenda izvozvo, varimi vanodarika 350 vauya vauya namabhazi, vauya nenzira dzakasiyana siyana kuti vazoratidzira kugona neunyanzvi hwavo kuZimbabwe Agricultural Show.
Iro dingindira remwaka uno rinoti kudini?
Gore rino Agricultural Show iyi iri kufambirana nedingindira rokuti cultivating prosperity, growing business, innovation for change, nurturing our future. Kureva kuti tiri kuvavarira kuti varimi vedu vabve pachinhano chekurima zvemaguta pamusha vachirima zvokuti vava vanokwanisa kuunza mari nekupfuma kufurikidza nekutora kurima sebhizimusi pamwe chete nekugamuchira kurima kunovandutsa nyaya dzekuti vanokwanisa kuendawo mberi mainnovation matsva nekuchengetedzawo nekuziva kuti nharaunda yavari kurimira mune ramangwana ichadikanwa.
Imiwo vemakambani tinoziva makawanda mabudawo neuwandu hwakadini kugungano iri.
Makambani anoona nezvekuita nezvinhu zvinoitwa munyaya dzekurima auya neuwandu hwavo kusanganisira kakambani hombe inouchika mbeu zvemhando yepamusoro muAfrica munyika dzose yesidhiko iriko iri kuratidzira mbesa dzayakadyara muchando ikariritira varimi vedu vanouya vachizviona vachizvionera kuti aiwa zvomene mbesa dzesidhiko dzinoita pakadyarwa mabagwe pakadyarwa mapfunde pane mbeu yemasunflower maringa zuva zvakare pane beans dzakadyarwa pamwe chete negorosi rava kuda kunoibva. Tichaonawo zvakare kuti kune mbesa dzemuriwo kokusidhigo tinotika sadza nemuriwo. Tiri kuonawo zvakare kuti kushuwo ikoko kune vamwewo vari kuratidzira zvakasiyana siyana michina yechizvino zvino inosanganisira madhironi vanonzi vana farmgard variko. Tiri kuonawo zvakare kuti vari vemishonga vemafertilizer variko zvakare. Hurumende iriko Ministry of Agriculture ichiratidzira nekukurudzira varimi vedu kuti varime zvine unyanzvi zvinovaendesa mberi zvichivapa pundutso. Veduwe kurima inzira yedu senyika, uyai tidzidze zvizere nekuti sidhiko yakauya kuhotanda nzara nekuti ndiwo musha wegohoguru.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSidhiko Zimbabwe amai Wendy Madzura vari parunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaviri vevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muGhana vaparura hwaro hwavachafamba nawo mukutsvaga rutsigiro vachivimbisa kudzikamisa upfumi hwenyika, kuwanisa mabasa pamwe neurongwa hunoburitsa nyika mumatambudziko mune zveupfumi aya anonzi akaipisisa mumakore akawanda. Vanhu vachapinda musarudzo musi wa7 zvita kutsvaga mutungamiri achatsiva vanana Akufo Addo avari kusiya chigaro mushure mekupera kwetemu yavo yepiri. Chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica chichishanda chiri kumuzinda weWhite House vaJack Sullivan vati America nevainodyidzana navo vari kushanda zvakasimba kudzivirira kuwedzerwa kwekusawirirana mudunhu reMiddle East zvichitevera kukandirana zvombo kweIsrael neHezbollah. VaSullivan vakashanyira Canada nezuro. Vamwe vanoshandisa zvirongwa zvekuti vagozorapwa nyore kana varwara kana kurwarirwa zveinsurance dzezveutano kana kuti medical aid vari kuchema-chema kuti kunyanga hazvo vachibatirwa mari pamihoro yavo mwedzi woga-woga havasi kuwana rubatsiro rwavanotarisira pavanozosangana nematambudziko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa zvizere.
Mosare Joilinya Churunde momo vakapinda muchirongwa chekubatirwa mari kuti vagozokwanisa kurapwa kana vasangana neurwere. Mosare Nyachuri vanoti zvisinei nekuva nemedical aid pavakasangana neurwere hwababa vavo munguva shoma yapfuura, insurance yavo yeutano iyi yakarambwa kuchipatara. Izvo zvakazoita kuti vaite chipatapata kutsvaga mari yaidiwa kuti baba vavo varapwe.
Medical aid yacho inonzi haichakwanisi kunge ichikubetsera kuti urapwe. It's either unobhadhara kugara mari yako wozonoclaima mari yako ku medical aid society yako. Ini ndakaendesa baba vangu vachirwara kuchipatara vaine medical aid card ravo, vakanzi hatikwanise kunge tichiritambira. Takatozotsvaka mari yekuti vange vachiwaniswa kurapiwa.
Vasimba rashe James Tafire nyika vanotungamirira sangano revashandi vemakanzuru reZimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vashandi vekanzuro yemuHarare vaine insurance yeutano, vashandi vazhinji vekanzuro havasi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu vanotarisa nezvemamedical aid ngavatarise vachiona kuti kana mushandi akabatirwa mari papayslip mari iyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachigaro weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tsatsunga vakaudzawo Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda yePremier Medical Aid Society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Titaura nenyaya yemashortfall uye kwaunofanwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yePrismas.
Nyanje munyanze zveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance yeutano rinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa, vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyangwe vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei, ine mari muhomwe handina. Utano hunopfa hwaderera, vanhu havachagoni kunorapika, voenda zvigwere zvakomba, kofiwa ruzhinji.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati mainsurance eutano akawanda haasi kushanda kunana chiremba, vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Medical aid haasi kubhadhara in time, saka whether wabhadhara in zig kana kuti in US dollars nichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Kazichitevedzerwa nemamedical aid society vabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe iro rinomirira mainsurance ese anoita nezveutano, amai Shuvai Koti vati vaiva vasingakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa neStudio 7 kwavari, vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita sewaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro tipachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagwana zvinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira, asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rino vaDouglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekusadzisa Section 76 yebumbiro remutemo yenyika iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwevari kumirira mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Vanoti amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party avo vavi kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvichitevera kumbozorora mukupera kwesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
maonera atubita ndeye kuti makakatanwa presidential election asvika pekuti mademokrat vachitungamirwa naMike Mala vapamberi paWhatsApp. Izvi zvakaonekwawo futi kuconvention yawakaita iro vhiki rapfuura iri. Vanongorora zvemaTV vanototi vanhu vakawanda vakaona convention iyi kupfuura iyo convention yakaitwa nemarepublicans.
Zvakureva kuti kudii izvi muchitarisawo imi?
Zvazvinoreva ndezvekuti pari kutaurika nyaya yemomentum. Zviri kureva kuti Mike Kamala Harris kubva pawakapinda wakagamuchirwa nemufaro nevanhu vemuAmerica zvekuti kutozoita convention kwakatowedzera momentum yavo. Saka vaTrump zvinhu zvaakuwanira. Mambotaura nyaya yekuti makampeign avo kuti vaTrump kirino wari kuda kuenda kunana Wisconsin, kunana Michigan, ndo kuya kuya kunoita makakatanwa kwekuti patsano yemapato iri chaizvo. Saka waTrump kuti wakwanise kuwina election wanofanira kutora Wisconsin, vanofanira kutora Michigan. Zvinoenderanawo nemademokrats kuti Mike Kamala Harris watore presidency wawane 270 votes dzinodiwa, vanofanira kutora Wisconsin, vanofanira kutora Michigan.
Ngatitarisewo panyaya dzemari apa. Tinonzwa vamwe vachiti mari kupinda kwainoita mukambeni inotaridza kwazvinorerekera. Tiri kuona maHarris vachiita kunge vaakumberi kudarika vaTrump asi vakatanga manje manje. Zvinomira sei pamari dzavo?
Mari inorakidza rutsigiro kubva kuwana. Mari yemadhemokrati dai maitarira matsanangure avaiita, vaitaura kuti ma$5, ma$10, ma$15 kubva kune ruzhinji rweAmerica. Asi ma$1 million anenge achibva kune vaya vane mari handizvoba. Saka kana tsigiro iri kubva kuma5 nekuma10 zviri kurakidza kuti $500 million ine mutsindo we1 yakasimba.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvamunoona ngoromera harina zvarinoshanda. VaPutin vechipinda muUkraine vakafunga kuti blitzkrieg 1 week vapinda vabuda, asi tiri kuona taakupinda pa3 years. Uye Ukraine yabva yapindawo maoko. Kwakurakidza pasi rino rese kuti aiwa hadzisi nyanga manhenga. Kuchero vakazoburitsa vemamaukrainians munyika mwavo, asi vaPutin vafumuka. Netanyahu umo ari kuuraya maPalestina achivapwanyira dzimba ibvai apa endai apa. Netanyahu na Putin ndofunga hama nehama. Vanhu vachakonzera World War 3 maonera andinozviita. Mwari wee, pindaiwo muhana mavo, muhana dzavo vari vaviri nevamwe vakangofanana navo pasi rino.
Ini ndinoona paine kodzero kuti munhu yadzingwe. Kuzi vanokonzeresa noizi, asi vakonzeresa noizi vanokuya kuzoti zvinhu zvenya zvinogadzika kukonzeresa noizi, asi tapanje varikugadzirisa. Hapanje vazoti batira nacho bahunhiwa baita nga vadzingwa vadzokere kumusha kwavo. Tigari nerunyararo munomu. Kuzi vanouya muno kuzosora vachita zvisina basa rizi, vasi kugadzirisa zvinhu zvacho futi. Saka ngavadzingwe. Nhamo yesine takanyara izvo. Ngauya vasi vachisiwa vachi dai akatigira mari ugadza zvekunoita zvacho ugadza mvura yachoiyo akadi vane mari ugadza mvura iyoyo. Saka ngavadzingwe hatovadzingwa vagona.
Masora sei pastudio apo, ndine nyaya yangu ndoda kubvunza kuti Douglas wakatora Harvest akati draw position akarwa neZANU-PF. Linda Masarira wakanga achirwiza zvino vari kuti chamisai sell out. Ivo ndo vanhu kwavo nokuti vakanyarara chamisa achitaura aurawe. Ivo vachiinda kuZANU-PF chidi kwesherekwesher kuZANU-PF nana Jacob Mafume nana Linda Masarira nana Hope Chimono. Iyo kuti chamisa ataure vandoti ataure kuti chisi tinomutaurira chamisa ndewedu mukanyaita zvese tinozviziva kuti ZANU rudo kuzama tsvaka kuti chamisa ataura hafa akambotaura asi techimuda chamisa ndewedu tiri pamwoyo pake.
Mamukasei pastudio 7. Aiwa kunokundamuka hangu zvakanaka. Naindifunzirewo hurumende yedu iyi ndiyo yaitika kune free education. Tinoo zvava kuti swabereki tibhadhare maticha $3 pa subject roga roga mwana kuti aone kuenda kumaholiday lesson. Saka free education yacho yaapapi? Hurumende yedu iyi haina tsitsi.
Tinotenda vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kurudziro yekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika. Tokusiyai mumaoko aPraxidis Jeremiah. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.